rimwe remasangano ari kushishikana ndere Veritas rinoongorora kufambiswa kwemabasa mudare paramende nekuongorora kutevedzerwa kwemitemo. Vachitaura nestudio 7 mutauriri weVeritas vavalentine Maponga vati miganhu yakapedzisira kutarwa muna 2008 nekudaro pane basa guru.
Komisheni yezeki tinoona kunge yanenge yakupererwa nenguva pakuita basa rayo rekutarwa kwemuganhu nechekuita nezvesaro. Basa rekutarwa kwemuganhu rakapedzisira kuitwa mugore ra 2008, saka zvinoreva kuti paane makore 10 nemashanu vasati vaita basa iri. Saka zvavari kuita varikunge vari kuratidza kuti vasara nenguva shoma shoma kuti vakwanisa kupedza basa iri. Kurukota Ezeki anotarisirwawo zvakare kunge akafamba mudunhu rega rega remuZimbabwe achitsvakurudza achibvunza vagari kuti vanofunga kuti nzvimbo idzi dzingange dzakaganhurwa sei.
Vati pamitemo miganhu inofanirwa kunge yaganhurwa mukupera kwandira gore rinouya. Vakapanobata chigaro chemunyori anoona nezvesarudzo mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change CCC vaIan Makone vatiwo vari kushushikana nechinono chiri kuitwa neZEC.
Nguva yashara yashara yaaveritast nekuti izvo zvinoita kuti tiange kufunga kuti mumwe musi avasunga kuti delimitation iitwe pagore rekutera pamaelections ari kuuya nekuti zviri chokwadi kana ichinge isina kupedzeswa kunaana Disemba iyo nguva yavakambotitaurira iyo then zvino zvichazonetsa kuti pange paine chibvumirano chinoitwa pakati peZEC nemastakeholders kuti miganhu ichafamba nepapi.
Vachitaura nestudio 7 vasolomon bobosibun vanoshanda neelection resource center kana kuti ERC vatiwo pari zvino hazvisi pachena kuti kuganhurwa kwemiganhu kuchaitwa nenguva here, vachitiwo ZEC iri kuita fungira mumwoyo rwendo rwembwa.
Tingazive kuti electoral commission vati boka rinoona nezvesarudzo rave papi panyaya dzedelimitation, asi chinobuda pachena ndechekuti tine nguva inosvika iyo ndofunga kutanga kwaJanuary 2023 kuti tinge tichigona kuzoshandisa maboundary ngagadzirwe patsva. Tikatadza kubata deadline iroro remuna January kureva kuti tinogona kutadza kushandisa maboundaries wayo musarudzo dziri kuuya muna July 2023 kana panguva iyoyo. Tichinotarisira kuti boka reZEC riite basa nemazvo. Tinovimba kuti vakatanga nekuti vakaitwa maworkshop kune mimwe misangano yangaichiitwa mungati maconsultation, asi hatina kuzonzwa zvakawanda kuti zvichazenge zvichifamba sei, kusanganisira yatingati delimitation calendar ingatiratidza kuti vave papi panguva inei yekusaziva kuti tinobudirira here kana kuti hatibudiriri. Asi kana vakaita simba ravo rese nechido chavo tinogona kubudirira.
Murongi wemabasa musangano reZimbabwe Election Support Network SESNI amai Ellen Dingani vatiwo sesangano vari kukurudzira ZEC kuti iparure chirongwa chekutarwa kwemiganhu nguva iripo.
Kuti preliminary report ravo amaripot avachabudisa ayo zvakare anoenda kunoapruvhwa anoenda kunoongororwawo nekutariswa zvegare reparamendi uyezve nemutungamiri wenyika. Izvo zvinova zvakakosha, saka tide kuti maprocess mamwe akaita seiwayo azojamba nekuti panenge pasina nguva, saka tikaramba tichivakurudzira kuti dai waro vakasvika kuparura chirongwa ichi vanyatsowana nguva yakafanira yavanoita kuti basa ravo riitwe vasingamhanyi mhanyi uye riitwe zvakanaka.
Mutauriri weZimbabwe Electoral Commission ZEC vaJasper Mangwana vati komishini yavo iri mugwara uye vari kutarisira kuti vanenge vapedza basa rekutara miganhu kupera kwegore rino.
Temanoti tisetezek tifanange tapedza delimitation by December, ndozvatiri kutarisira kuita sekomishini kuti by December tifanange tapedza basa remiganhu.
VaMangwana vati vanhu havafambi kuvhunduka kana kufungira kuti komishini yavo ichatadza kubata nguva kuti miganhu yavachaita ishande pasarudzo dza 2023.
Plani yedu yatatinayo ndotinga takaita mastakeholders mazhinji 12 mastakeholders and then kozvimwe zvitechnical work iri kuitwa paground yekune panzvimbo dzakasiyana dzakaita uye zvekare mamwe maengagement achanga achiita ziri masivu pamazuva mashoma shoma takatarisa anosvika kumadistrict malocal authorities takatoengeja local government takaengeja yokune matambudziko mazhinji yekuti malocal authority anenge achida kuzoita mawadzi makanitinawedzereka ndatowedzerisa.
Mutauriri webato ZANPF wa Christopher Mchangwa vati nguwa ichipo yekuti basa iriri itko nemasho.
Saka pati ine gorele na imuemwe zino rauza yekuti president wazo funga kuti election iwe kutu wakati. Saka jeti iriri ndera president. Dae mambo asira ndo wani pamtemo mnika mnu mkonsitute ndiwa vega. Wanuta rodigeti ni maile chenzi musu wakati.
Kana zeki kakundikana kutara migani inenguwa mutemo unoti sarudzu za 2023 zinoitu kwa kuchisha ndisikwa miganu ya kasha ndisikwa pasarudzu za 2018 iyo ya inge ine mutauro wakanyanya sezo wano piki savai iti zaidi kwa shahida kupasa NPF mukana wakakura we kukunda. Ndaka meza Studio 7 Mwarare, ndini Rutendo Mawere.